Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndi chiti hei ino misoro ye na udzedu za nasi chitatu ndira 8 2020. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatanga zororo ravo repagore nasi uye vatevedzeri vavo vachange vachichinjana kubata matomu pamaviki matatu vaMnangagwa vanenge vari pazororo. Hurumende inobvuma kuti ine urongwa hwekuvandudza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti anenge achida kuita mutungamiri wenyika asamanikidzwe kudoma mutevedzeri wake wekuti ange achikampena naye chigare chemutungamiri wenyika pamwe nekuwedzera makore evatongi vematare edzimhosva vasati vaenda pamudyandigere. Komiti yeparamende inoona nezvemigodhi inobuda nechisungo chekuti paferefetwe nyaya yekuurayana kuri kuita vanhu vari kuchera goridhe munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Vamwe vagari vekumashonaland west vanoti vari kunyimwa chibage chinobva kuWorld Food Program panguva iyo vanhu vakawanda munyika vakatarisana nenzara. Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoita Congress yaro muGweru. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mutemo wemuSouth Africa unobata vapoteri uyo wakatanga kushanda mwedzi uno. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.